This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu kubvumbi 13 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri nchiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Madzimai maviri atirakidzira kuti ayo handi varume voga vanogona. Nesuwo madzimai tinogona.
Amai Victoria Chitepo naamai Vivian Mwashita voita magamba ekutanga kuvigwa pamarenda eHeroes Eka musi umwe chete. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nagavhuna weRBZ vaJohn Mangudya voita misangano yepagore muno muWashington DC nevakuru veIMF neWorld Bank. Dare repamusoro robvumidza bato reMDCT kuti riratidzire mangwana kunyange hazvo mapurisa akanga atsika madziro. Indiwe mimwe emisoro inaudzidu za nasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Amai Victoria Chitepo pamwe chete naamai Vivian Mwashita Muchicho avakashaya svondo rapera varadzikwa nhasi pamarinda anovigwa magamba enyika eNational Heroes Eka. Akandeke kutanga kuti magamba maviri avigwe zuva rimwe chete kumarinda aya. Mutoro wedu enau Thomas Chiripasi anga aripo kumarinda uku ndokuti panyaya inotevera.
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamarinda anovigwa magamba enyika nhasi panga pachiradzikwa Mai Chitepo namai Mwashita Muchicho avo vanonzi vakashanda zvakaomarara mukusunungurwa kwakaitwa nyika muna 1980. Vachitaura pakuvigwa kwevaviri ava, mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vati varwadziwa zvikuru nekufa kwakaita madzimai maviri aya, vachiti akashanda zvakasimba kuti nyika iwane rusununguko rwainarwo.
Madzimai maviri aya atirakidzira kuti ayo handi varume voga vanogona. Nesuwo madzimai tinogona. Saka nekuvarume, they are examples. Examples of love, of charity, of being outgoing, givenness to the causes of others.
Ataura akamirira mhuri yekwaChitepo, vazvenyika Chitepo, vanhu vemwana vemushakabvu, vati amai vavo vakashanda zvakasimba mukusimudzirwa kwenyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Nyasha Mwashita, uyo ataura akamirira mhuri yekwaMwashita, uye ari mwana vemushakabvu, ati chikuru chaakadzidza pana amai vake inyaya yekuti munhu anofanira kushanda zvakasimba kuti abudirire. Sachigaro wesangano revakarwa muhondo yeChimurenga, vaChris Muchangwa, vati veruzhinji vanofanira kutevera tsoka dzamai Chitepo pamwe namai Mwashita nechinangwa chekuti upfumi hwenyika husimukire.
Iyi Mai Chitepo anodadisa. Yesu, vakazvarwa kuSouth Africa, vodurorwa kuZimbabwe. Murume wavo pedzisira ane basa ari kuDar es Salaam. Wopiwa kunzi enda unotanga ami, kutanga ami isati yamboonekwa pasina manyowa inodzidzana na forces. Ndi Chitepo kutanga kuti tinovaka masoja kuti pazonzi womunhu mutema anoitwa commander in chief kubvira patakarohwana nguva yanakaguve ndichitepo mai chitepo vakamira naye
rufu rwamai chitepo namai mwashita rwasanganisa zvipoka zviviri zvezanu pf zviri kurwisana nenyaya yemasimba muzanu pf asi mudzimai wemutungamiriri wenyika amai grace mugabe avo vari kudubai kwavanonzi vakaenda nedangwe ravo bona mugabe chikore ari kuda kusununguka pamwe nevemapato anopikisa vese kusanganisa ravaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai joyce mujuru vanga vasipo pakuvigwa kwemagamba aya valuke tamborinyoka vanhu vemutauriri wemutungamiriri wemdct vamoge mutsvangirai vati vatsvangirai neutungamiriri hwebato ravo havana kuenda kurufu urwu nyange zvazvo vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri yekwachitepo nepamusana pekuti zanu pf yave kutora kuvigwa kwemagamba enyika sechiitiko chebato rayo
vatsvangirai vakaratidza kurwadziwa chaizvo nemagamba chaivo echokwadi akafanana navachitepo uye zvino nhasi semusangano yaive vatsvangirai vachiri kushushikana nazvo chanyanya kunetsa ndechekuti magamba akadai aakutorwa asisingaitwe enyika asi aakuitwa emusangano
ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Mutongi wedare repamusoro vaHappiest Joe vatara kuti mapurisa haakwanise kurambidza kana kutadzisa bato reMDCT kufora richiratidzira paurongwa hwaro hwamangwana sezvo bumbiro remitemo richipa bato iri mvumo. Izvi zvinotevera danho ranga ratorwa nebato iri rekukwira kudare iri mushure mekunge mapurisa arizivisa kuti nhengo dzaro hadzaikwanisa kupinda mumigwagwa mangwana nezvikonzero zvekuti hapana mapurisa akakwana anozokwanisa kuzovachengetedza vachifora. Mapurisa anziwo abhadhare mari dzose dzematare. MDCT iri kuda kuratidzira ichinyunyuta nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzehupfumi izvo zvainoti zvakonzera nzara tsvuku munyika. Tabata mutauriri weMDCT vavo Betty Gutu kuti tinzwe mamiriro yakaita zvinhu.
Tinogutsikana kuti dare guru renyika ratsigira kuti bumbiro romutemo section 259 yeconstitution yeZimbabwe inopa kodzero kuvanhu vose zvavo zvizvarwa zveZimbabwe kuti zviite petition kana kuti zviite mademonstration murunyararo.
Tinonzwa kuti iwo mapurisa anga apa zvikonzero zvekuti musaratidzira vachitaura kuti vanenge vasina mapurisa akakwana anozokwanisa kuchengetedzai pakufora. Hamusi munee muchizotariswa here futi iro divi rezvikonzero zvemapurisa iro?
Divi rezvikonzero zvemapurisa nderekungoda havo kungotivhiringidza. Saka tinoti mapurisa havangatiwo vangashaya manpower yakakwana nokuti hatisi kuita hondo, haisi hondo kwete. Kungofamba vanhu vakabata maplacards, vakabata mabhana zvokuti mapurisa kuti vanganzi vangashaya manpower. Tinofarawo nokuti mutongo yaaigotaona kuti zvikonzero zvavanga vachipa hazvigutsi.
Mune mamwe mapato ezvematongerwo enyika kana masangano here vamuri kushanda nawo mukuratidzira iko kumangwana?
Chanakidza apa ndechekuti kunyange hazvo vamwe vemamwe mapato vasina havo kutaura havo pachena kuti tichazenge tiripo nemi kana kuti nesu, vatumiraiwo vatingangoti masolidarity message imwe yandirikubva kutoverenga pano pari zvino. Tine mabato akati wandei, ndingangoda kudoma bato ravamangoma reRenewal Democrats of Zimbabwe. Ndiri kutotambira mahwi anobva kumutauriri wavo vapisa yemushaura ya vachiti toshuvira kuti no demonstration yenyu yamangwana yafamba zvakanaka. Nevamo vatinosangana navo mamapato vatungamiriri nemasupporters vari kutongoti ha zvamunoita zvamakaronga kuti muite tinozvitsigira. Saka hazvingambotishamisi mangwana tikaona vemamwe mapato vatijoina.
Avanga vari mutauriri weMDCT vavo Betty Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa nhasi anonzi asunga vanhu vanoita zvemitambo nekurwira kodzero dzevanhu vaSilvanos Banditi Mudzowa panze pedare reParamende. Vamudzowa vasungwa mushure mekunge vaedza kuita mutambo wavo panze pedare iri. Mutambo uyu unotaura nezvemari inosvika mabhiriyoni gumi nemashanu anonzi nemutauriri wenyika vaRobert Mugabe yakatsakatika kuminda yemangoda kwamarange. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Blessing Zulu Studio 7 abata vamudzowa kuti tinzwe zvaitika.
Ndine play yangu inonzi Missing Diamond. Ndirikudimandawo mashare which is just $1,000. Saka ndaenda paparliament nditi ndikwanise kutaura nevanhu vandakavhotera kuti vangavanzwe kuti mari iyi yakaenda kupi, ndikwanise kuwanawo mari yangu ndopata pandasungwa nemapurisa ipapo.
Masungwa muchiita mutambo uyu here kana kuti manga mangoendawo henyu netsamba yenyunyuto?
Aiwa, ndanga ndichiita mutambo pamberi peparliament ndichitoita mutambo wangu ndichitodimanda $1,000 rangu ndopabva vandisunga ipapo.
Mutambo uyu wanga uine vanhu vangani?
Mutambo wemunhu one.
Saka vanga vachikupomera imhosva iyi?
Kusvika pari zvino ka havasatiicharja, vanditi ndiende kumba ndizodzoka. Vachandifonera ivo nekuti vanga vari kunetsana pana mumwe wangu vachiti vakandicharja under censorship act ndingunosvika kukoti ndivandachallenja, because vagara kutoziva kuti mutemo iwoyo ndagara ndichingonetsana navo kuti ndinoda kukuchallenja, saka vari kutya kundicharja nemutemo iwoyo. Then vamwe vaibva vatanga futi vachizvavo kunetsana nenyaya yecriminal nuisance, ndii ndachiita noisi papublic space ndichidisturba vanhu anoenza, but vamwe vachona futi vazviramba vakati hazvibude uyu munhu aane kakungwari saka akaita anosvika uramba uchinda hazingete noisi, ndakandiita dhirama. Saka ndopa vabva vati haarekeza tinyatsotsvaka chi chaji chaichoirikoregi tokuudza kana taanayo chaji mangwana tokufonera.
Vanga vari vanoita zvemitambo nekurwira kodzero dzevanhu vaSilvanus Banditi Mudzova vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Gurukota runoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa naGavana weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari muno muWashington DC pamusangano wepagore weInternational Monetary Fund neWorld Bank unoitwa muna Kubvumbi. Zimbabwe iri kuedza kuumbiridza ukama nemabhanga maviri aya mushure mekumborimirana kumugano nekuda kwekutadza kubhadhara zvikwerete. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Governor weRBZ Dr. Mangudya kuti tinzwe zviri kuitika.
Mameetings eIMF neWorld Bank tinoatenda nekuti vamembers, and also ndoma opportunity tinoona yekuti tikafu nenyaya yeZimbabwe. Saka haisi nyaya yekutekera kuti kwereti, inyaya yekuti how best do we deepen the re-engagement process in Zimbabwe ne.
Saka chirongwa che-staff monitored programs zvachapera kudai, zvii zvaakuitika ndo zvimwe here zvamuri kutaurawo musangano?
We'll be saying that many times. The next thing to do for Zimbabwe pachinga papera staff monitored program kwakumira kuti maboards AIMF neWorld Bank neAGP okosangana ivo kuti vachiita go through chirongwa cheZimbabwe refinancing program yeZimbabwe. So because
Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vari parunare muno muWashington DC na Blessing Zulu Studio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe neZuro vakatsigirana negurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa panyaya yekuti vemabhanga vasamanikidzwa kupa vatema zvikamu makumi mashanu nechimwe kubva muzana sezvanga zvichidiwa negurukota rezvekuendeswa kweupfumi kuvatema vaPatrick Zhuwau. VaMugabe vakaburitsa mashoko aya neZuro kuburikidza negurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe. Mutungamiri wenyika akati zvirongwa zvekuendesa upfumi zvinofanira kuzadzikiswa kuburikidza nemapazi ehurumende akasiyana-siyana, kwete gurukota rimwe chete. Vakatiwo vemabhanga vanotarisirwa kuita zvirongwa zvekubatsirawo nyika. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaLaxon Zembe.
Basa rebhangi ndere kunza mari munyika bangi rinoda waridzi bangi vanofanira kunge vari vanhu vane mari kwete kuti titore vanhu vasina mari voti taakuti taane mashezi mubhengi tiwo havana mari bhengi roro rinoparara rinobroka saka mabhangi hatifaniri kumbonesana nawo nenyaya yeindigenization mabhangi tinongokuda kuvakumbira kuti tiunzirei mari nekuti tiri da mari yekusapota ikonomi bhengi rinenge razoramba kuunza mari ndo retinoti zvino tingaripe kana nzvimbo yekushanda here kana vasingadi kusapota ikonomi ndo basa rebhangi roro rekuunza mari saka tinotenda zvikurusa netsanangudzo iyoyo yazoitwa navamugabe nekuti zvanga zvaakutinetsa zvikurusa ende ndo zvanga zvaakuunza kuti iye zvino izvi aite dambudziko remari muzimbabwe munomu
asika vamwe vangu vachichema-chemawo kuti iwo mabhanga acho haasi kukweretesawo vamwe vatema mari zvaakuita kuti zvinhu zvisafambe zvakanaka munyaya dzezvekurima nezvimwe
ndo zvetinofanira kutaura nevemabhangi kuti mabhangi basa ravo nderekutsigira nyaya dzeupfumi hwenyika nderekukweretesa vanhu
nyanzvi munyaya dzezveupfumi valakson zembe vari parunare kwamutare nablessing zulu westudio 7 Vamwe ambuya vane muzukuru akaenda kunotsvaga basa kuKuwait vanoti vari kushushikana zvikuru nemagariro ari kuita muzukuru wavo mushure mekunge pabuda mashoko ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakaenda kunyika iyi zviri kubatwa senhapwa. Ambuya ava vasina kuda kudomwa nezita asi vati vanoda kunzi amaindoro vanoti muzukuru wavo ane makore makumi maviri nerimwe ekuberekwa nevamwe vasikana vemuHarare vakanyeperwa kuti kwakanga kuine mabasa kuKuwait asi vave kubatwa sevaranda. Marvelous Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro namaindoro kuti tinzwe zvizhinji.
Mwana uyu ane makore makumi maviri nerimwe chete akaenda kuKuwait mushure mekunge vavakidzani nevabereki vake vataura mai ava vauya semunhu wavanopinda naye cheche mune mamwe machechi aya vataura kuti kune mabasa kuKuwait kuri kudiwa vasikana vechidiki kuti vanotoenda muhotera saka zvavaiita madzimai ava vaiti kana vasikana ava vaenda vaisvika vachitofona kuti iwe huya kuno kuno kwakanaka chaizvo ndoku wanda kwakazoita vasikana ava vasikana vamwe vaaiziva mwana uyu munharaunda vakanga vaenda vakatofona vachiti isu titasvika tabatwa zvakanaka titori muhotera ndokunga vaye maagenti ari ikoko kuKuwait nekuti kune vekunowo kuZimbabwe vari kuKuwait ikoko ndo vaitopa vasikana vafoni kuti fonai nekuti vaiziva kuti kune vamwe vanhu vasara kuna agenti vanofanirwa kukurumidza kuuya zvokuti dai vaizotaura kuti aiwa kuno hakuna kunaka ava havaizokwira ndege.
Mwana paakasvika kuKuwait uku akati kwanga kwakamira sei?
Mwana haana kukwanisa kutaura ipapo akazotitaurira mushure mechondo rimwe chete rine tumazuva kuti kunoku zvatakafambira hazvisiri izvo ndiri kunzi ndaakuchengeta vana ndiri kunzi ndinosevenza kubva na6 kuseni kusvika kunze kwaedza vachimbobva paairport unotorwa neakufarira wavanoti iye sponsor ndiye anokutora obva akupfekedza mapfekero avo vaakutopfekera zvaikoko izvozvo mwana iyeye haatomboziva adresi kuti ari kupi kutanga aiziva asi pakazoenda kunobatiswa mai ava nevabereki vake adhiresi hakuchisina nekuti anenge akatobviswa ipapo.
Ambuya vemumwe mwanasikana ari kuKuwait vati vanonzi amaindoro vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori anoona nezvekudzivirirwa kwenyika yemuAmerica vaAsh Carter vari kuPhilippines panguva iyo paine kunetsana pakati peChina nePhilippines panyaya yeChina yekuita mauto munzvimbo iri kunetsana nyika mbiri idzi yeSouth China Sea.
Tinokutambirai nemufaro vaterere. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukoro na muzvare Geraldine Kasambara. Makadi muzvare Geraldine.
Zvipako wakadi Chioneso. Ndinofara kuva pano.
Konaijerudini wasikane wachidiki wari kuzvifambisa sei kuti warambe wari mubhizimusi izvo zvinhu zvichinetsa kudai
kana pane chinhu chandakadzidza akachionesa ndechekuti kubva kuna mbuya vangu kubva ndiri mudiki vaindidzidzisa kuti kushanda nesimba hakuurayi uye ndozviri kutibatsira kuti chero zvinhu zvichinetsa tikungoramba chingoshanda nesimba uye kushanda nesimba kwatiri kuita kuri kutibatsira kuti tirambe tiri mubhizimusi pandaa ndiri kuchikoro chioniso ndaisagarira maoko ndaitoziva kutoti kana ndatosvika kuchikoro ndaigona kutengesa makeke kana masamusa kana ndakatomboita takshop zvokutoti ndakatotidzira kuti ndasangomirira mari yaibva kuvabereki vangu asi ndaitoziva kuti neniwo ndandinewo chipandi chandaiita pakuzviraramisa kwangu kucollege
nai Geraldine munhu anganyorisa sei kuti aite bhizimisi zviri pamutemo
kuregistra kampani muno muzimbabwe kuregistra of companies $25 ndezve yangu tirikaenda kuna vamwe vanhu vane makampani avo vari kuedza kutsvagawo mari unochadya ma$250-$300 chingodaro chakangotikosha chete kutanga bhizimusi rako chionesi zvandachimbotaura nemumwe munhu andachitaura naye nhasi ndamuziva kuti bhizimusi rinongoda hukama hwakanaka nevamwe vanhu kungoti pese pauri ziva kuti chakakosha chero makategori edu aiti kwawabva siyawanata nokuti kwaune
avo vanga vari muzvare Geraldine Kasambara vanoshanda ku-143 Communications tasvika kumagumo echirongwa chedu ndini Chioneso Jani tosangana zvekare mangwana
Chikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zvave kugara kune dzimwe nyika. Nhasi tine hurukuro namufundisikadzi Pastor Letina Jeranyama vakavamba sangano remadzimai echitendero chechikristu rinonzi Interdenominational Women of Faith. Pastor Jeranyama vanodzidzisawo pane imwe university iri kuBoston muno muAmerica. Sangano ravo iri rave rine musangano mukuru weconference uchaitirwa kuBoston kuMassachusetts kubva musi wa22 mwedzi uno uchipera nemusi wa24. Ngatinzwei hurukuro yavaita naPraxidis Jeremiah weStudio 7.
Musangano uyu wakatanga muna 2013. Ndakazotera kuZimbabwe ndakandakokwa nekereke randanchienda kumusha kuti ndiye kuzominista kumadzimai musangano wemadzimai kuBulawayo. After that mwari vava vanditaura neni kuti nditange sangano iroro remadzimai rinonzi Women of Faith tine chinangwa chekuti vanhu vemachechi dzakasiyana siyana vasangane tokurudzana semadzimai also tisakangane kwatakabva tiri munomu mudayaspora tisangane nemadzimai ekumusha tiite zvimwe zvinhu kuti kana takasangana tinokwanisa kuita zvakawanda.
Munosangana ikoko kuBoston chete here uye kangani kana kuti mune dzimwe nzvimbo dzemuno muAmerica?
Tinosangana kuBoston once a month and kuNew Hampshire nekuNew York tine branch and tikuda tinokurudzira vamwe madzimai kumamwe mastates kumamwe countries kuti vatange iye Women of Faith. Ndakatokokwa actually even kuIndia nekuKenya kuti ndiye kuzotanga Women of Faith.
Asi semabranch ese munozosangana kamwe chete pagore?
Ehe, once a year mabranches tinosangana once a year muconference. Every April tinoita conference.
Yegore rino yakamira sei?
This year tinokusangana April 22. Tipedza musi waApril 24 muno muBoston Massachusetts.
Vamakakoka gore rino?
Gore rino tine muimbi Minister Kekshua Zamangire ari kubva kuHarare Zimbabwe ari kuuya nemudzimai wake kuti kubvasiya kudorwizi vekufor ministry vari kuAtlanta Georgia. And tina Lady Reverend Adelaide Heward Mills vari kubva kuAccra Ghana plus kune mamwe futi mapastors akawanda anenge achiminista but hatikwanisi kuadvertisa vese vari kuuya kuzoshumira.
dingindira regore rino rinoti uye rinorevei
rinoti munhu nemudzimai anofanira kusumuka kuti inoti arise and occupy till Jesus comes Mwari vakatipa enzvimbo semadzimai tiri mamanagers emudzimba rwedu tiri mamanagers wherever God has put us so thing ndekuti munhu wemudzimai anofanira kusumuka wo-occupya kuitira Jesu wauya
vanoda kuti vange vachiuya kumusangano wegore rino vakasununguka here
ha vakasununguka karauya havo tinoda kuti vauye takavamirira muno muboston toda kuti muye kuno kuti tinotofara chaizvo
zvino ndingaite sei kuti ndinge ndichiuya kumusangano
mogona kuregista henyu online website yedu inoti www.womenoffaithministry.org or munogona kufona phone number yedu inonzi 1508-353-4646
muripo wakamira sei
iregistration mukaenda pawebsite kana mukatifonera iregistration fee is $45 but kana muchida lunch nedinner is going to be $50 more total will be $95 and then kana muchida kugara muhotera yacho yakanaka zvekudi mukatifonera tichakupa information yekuti munoregister sei kuhotera
Mufundisi Pastor Letina Jaranyama vachitaura na Praxidus Jeremiah we Studio 7 vari ku Boston Massachusetts muno mu America Munhau dzemitambo sachigaro wechikwara cheDynamos vaKeni Mubayiwa varamba mashoko ekuti vadzinga murayiridzi wevakomana wepagedhi Gift Muzadzi. Chikwata cheDynamos chine kunetsana kwakanyanya pakati pevarayiridzi vechikwata ichi uye vatsigiri vacho. Mutauro wakatanga pakakundwa Dynamos 3-0 neChicken Inn mumutambo wekutanga. Mukuseya nyaya iyi Blessing abata vamubayiwa.
Aya mahuhu hakuna zvinhu zvakadaro kana vachizomitswa vachazomitswa zvaoga kati kwangangori nenhirizhonga yanga iriko dhisikezero kati kuti tibeke dhisizi rekuti ari kuenda here kuti hasi kuenda hapana chatichapa
asi pane musangano here wamuri kuedza kuita kuti mutarise mamiriro akaita zvinhu kune vari kurayiridza chikwata chedynamosa
tiri kuda kuti tite aidha mangwana oro fright kuti tisangane netechnical team executive netechnical team tiongorore mamiriro akaita zvinhu zvedu
Asi mune chivimbo here chekuti Dynamos ichakwira tichitarisa log nekuti yakadyiwa mutambo wekutanga ichizodrawa umwe wechipiri chitamangange.
Dynamos patinoamba season yoga yoga ndomatangire iyo tinotanga tichidai asi kana tinozoti paya 4 games tinosimuka hatisatambotanga tihoti ndomatangire iyo ya.
Chirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzeupfumi zvikuru chirongwa chekuendesa upfumi kuvatema nemisangano iri kuitwa neIMF neWorld Bank nenyika dzinosanganisa Zimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutora tigokufonerai. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Amai Victoria Chitepo naamai Vivian Mwashita voita magamba ekutanga kuvigwa pamarinda eHeroes Acre musi mumwe chete. Gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nagavhana weRBZ vaJohn Mangudya voita misangano yepagore muno muWashington DC nevakuru veIMF neWorld Bank. Dare repamusoro rinobvumidza bato reMDCT kuti riratidzire mangwana kunyange mapurisa anga ambotsika madziro. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndichiti murai zvakanaka vateereri.